Nditungamire, nditungamire mweya
muchele. Nditungamire, baba nditungamire. Isha nditungamire.
Ah, yeah,
baba nditungamire.
Yeah.
Isha nditungamire.
Nditungamire, nditungamire mweya
muchele.
Nditungamire, nditungamire mweya
muchele.
Ugurezo ratanga iyi hakuna chanda bata. Ndinoda nyazadze nyumba bandi yangu. Vanave vamwe vanongo budirira wani. Chandino dai zonzo nemi nana besi.
Jesu, Jesu, andikwa nise musipo. Tumira enyasha mwariwe, muti dzingire mamepo. Fura inzira, pasina nzira, doda kumira pamuchamira. Zuva parichavira, ndoga muchira zvanga kumira.
Haa, inani funduki, na Jesu ani funduki.
Muka ninyomba nikumbuke, na Jesu ani kumbuke.
Nditungamire, nditungamire mweya
muchele.
Nditungamire, nditungamire mweya
muchele.
Zvamaka itaiva nave isira igore
riyo.
Tumira irimire moto dziyambu.
Zira inorema iJesu. Famba ineni ndega ndigone. Nditungamirei mweya muchene. Kufamba ndega baba ndinodona. Nditungamirei mweya muchene. Kufamba ndega baba ndinodona.
Ditungamire,
baba nditungamire.